Mochi ziviso chavo mugwaro rehurumende reExtraordinary Gazette nasi vamunangagwa vati kana pachinge pashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika sarudzo dzedzokororo kana kuti runoff dzinozoitwa musi wa 8 Gunyana vamunangagwa vazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo idzi vanofanira kunyoresa kunomination court musi wa 14 Chikumi mumatare amagistrate nemahofisi ekanzuru ari munzvimbo dzavo zvichienda nekuti sarudzo dzinenge dzichida kukwikwidza kwidza munhu ndedzipi dare richatambira magwaro avo vanoda kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika richagara munomination court A paHigh Court iri pamapondera building muHarare kutanga nenguva dza10 mangwanani. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yabva yazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo vanogona kutanga kunotora magwaro ekunyoresa mangwana chaiwo. Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari murayiridzi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Mo Maduku vaudza Studio 7 kuti chasara chikuru ndechekuti vanoda kupinda musarudzo idzi vachinyoresa kuzek
shomanani zvazvinofana zvangosara kwangosara kuti vese vanoda kuti makandidates vagadzire mapepa zavo kuti musi wa 14 June vono nominate semacandidates, then musi wa 30 pakuitwa election. Pakati apa yango wachete macandidates vari kufamba vachikambena nekutiwo period neya election period, saka ve mapepa nau nevese vanoita zvemamedia vanofanira kunge vaakuti vanhu vari kuita macandidates vakwanise kupiwa mukana wekubudiswa pachena kuti ndeuye neuye neuye.
Vamadhuku vanotsanangura kuti pane zvimwe zvinodiwa izvo vati zvichaziviswa nezek kudarire nomination court.
Zvinoenderana nechekutanga kana uchida kuita MP unofanira kunge une makore 21 uyezve uri munhu akarejestwa kuvhota. Kana uchida kuita senator unofanira kunge une makore 40 uyezve uri munhu akarejestwa kuvhota kunze kwemadzishe nevamwe. Kana uchida kuita president unofanira kunge une makore 40 uri munhu akarejestwa kuvhota. Ndo chete zvinodiwa izvozvo. And then kune vanhu vanoti kana vachida unofanira kunge une ma7 ari kusupport.
Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa reMDCT muparamende vaInnocent Konese vati kunyange hazvo vasiri kufara nemutemo wesarudzo, mutungamiri wenyika aita zvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika.
Asi paprocess yemutemo mubumbiro redu makanyorwa kunzi nguva inokwanirwa kuitwa maelections, saka date yataurwa rimusi wa 30 July riri munguva yacho yakatarwa pamutemo.
Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo reElections Resource Center vaTrust Manda vati kutarwa kwezuva resarudzo kuri pamutemo uye zvakakosha kuti vemapato ezvematongerwo enyika vachigadzirira sarudzo idzi nekuti zuva iri harichashanduka.